Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 18 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana.
Iri ratorwa rakatikoshera ende rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepenyure nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese.
Masangano enhau otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuru nepamusana pezanupf iyo iri kupindira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Nezuro, bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zana negumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Kusvika pari zvino, vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,866. Vanhu vapora kusvika pari zvino vava zviuru zvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 9,836 zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi matatu nevana nezuro wakare. Asi vanhu vachiri kunetseka nechirwere ichi vachiri churu chimwe chete nemazana manomwe negumi nevatanhatu kana kuti 1,716. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mumwe chiremba anoshandira muNew York, Dr. Mona Lisa Muchatuta, vanoti vari kufara zvikuru kuve mumwe wevanhu vakatanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 sezvo vakamborwara nechirwere ichi. Dr. Muchatuta vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane ruzivo rwenhomba iyi vasati vabayiwa. America yakatanga kubaya nhomba iyi kutanga nevanhu vanoshandira muzvipatara. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Muchatura kuti tinzwe zvakaitika.
Ndinyatsofara kuti at least now we know kuti pane tarisiro yekuti munhu wese achakwanisa kunge achibayiwa. Ndinozivisa kuti vanhu vakawanda vari kutya and I think kuti ndandine a level of worry kuti vanhu havachizobayiwa. So ndaizwa kunge ndandine responsibility yekuti inini ndiende kunobayiwa kunoratidza vamwana. Ndakabayiwa nezuro. Masymptoms ese andakangoita was kungorwadziwawo netizen. So ndakaita little bit of running home, just nezuro madziwa mchana, but nothing much. So far they said to my symptoms anonyanya kuwanda the first 3 days after the vaccine, and I'm into the first 24 hours now. Mangwana tiri kubasa takushanda again. No fever or anything, and I feel fine.
Muri yenyu iri kunzwa sei nezvamaita izvi?
Vanhu vari kutya kuchinzi chinongoita kuti vanhu vangoita nervous. Saka na mama vatangokuta tichingofonawo mavhidhiyo, tichingoshandisawo WhatsApp iyoyo, tichingotaurawo navo, tichingotiona as long as vanhu vari kuona kuti uri kurarama upenyu hwako the way that you've always done so. Ndinotya COVID. COVID ndo ya kandi chisa. Taka wana muna March, April, ndoja ya chisa. Taka kufunga kuti ndingashke kunobai wa zekte ni chakwanta kundi preventa from dying or getting ill or spreading the disease to my friends and family. Chanda kumbori chinsha njika wama kundi decided because COVID ndo ya chisa kukunda kunobai wa zekte. Kata tawara ni mavisa za chona waka shanda ni vaccine ya chuna kika tawara na wati kwa mbunza mafesan ya kuti daka kutika na kuti shawa kanduza o shatinge jitarisa looking forward. Those are very, very, very minimal things to worry about.
Saka jinsha munga kuru zire kuneva mwe uvar kuchika kubai wanombai.
Inini what I would encourage vano kana kutu kuru zira vano and then visita vano wakawanda vano chika purpose ya kutu chisi kutino bai wakana kutitaro ne vano and this document is a vano because this decision ni munu ni munu ni munu utashi kre ega. I think as Chiremba or even kana munaka bai or even just as a semunu, independent on Putin, Chiremba, ndakavenga mapokashina, whatever, ndingoriwo munu like everyone else, right? Ndakatorwarawo nayo COVID, yachina ndikuna mwana arikurara in the world thinking kuti just because wakaita COVID, you don't need kunobaiwa. And that's actually not true. Kurwara nacho chirwere chachona only protect you for about 2 to 3 months. So at this point, most people will probably benefit from the vaccine. And kana vakaisadza vanototi, yes, it's recommended kuti vanhu vabaiwe.
Avo vange vari Dr. Mona Lisa Muchatuta, Chiremba pa Sunny Downstate Medical Center, vachitaura vari parunare na Marvelous Musanganya uye vari mu New York. Mubatanidzwa wenhepfenyuro dzemunharaunda munyika weZimbabwe Association of Community Radio Station kana kuti Zakras unoti uri kufara zvikuru kuti hurumende yakapa marezenisi kunhepfenyuro nhatu dzemunharaunda kana kuti Community Radio Station kunyange hazvo Zakras ichiti zvakaitwa nehurumende izvi zvakafanana nekuisa donwe remvura mugungwa. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Hurumende kuburikidza neBroadcasting Authority of Zimbabwe yakazivisa kuti yapa maresonance kunepfenyuro nhatu dzemanharaunda dzinoti Nyangani Community Radio Trust, Ntepe Manama Community Radio Trust, pamwe neDimbembezi Development Trust. Gwaro rakaburitswa neBAZ rinoti dzimwe nepfenyuro nomwe dzemhando iyi dzichapiwa maresonance mukutanga kwegore rinouya kuitira kuti dzisvike pagumi. BAZ inoti panepfenyuro nhatu dzakapiwa maresonance hapana vamwe vaikwikwidza kuti vapiwo maresonance ichitiwo panzvimbo nomwedzi asara pane makwikwi. Saka nokudaro bazi rehurumende iri rinoti richiri kumboongorora kuti vanokodzera kupiwa maresonance ndevapi. Sachigaro weZakras Muzvare Pelagi yakapuya vaudza vatori venhau kuti vafara nekupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresonance. Vati shuviro yavo ndeyekuti nharaunda imwe neimwe ive nenhepfenyuro yayo, zvavanoti zvinoita kuti munyika muve nebudiriro.
Danho iri ratorwa rakatikoshera ende rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepfenyure nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese. Vanokwanisa kusvika kuma station ikoko pese pavadira nekuti station iri mucommunity imomo. Vanokwanisa kusvika vachicontributa kana kuti vachiita mavolunteer mucommunity radio imomo, vachikwanisa kuita ubasa imomo, vachikwanisa kuti voice ravo rinzwike. Zvakare takatasa nyaya nekuti community radio chimwe chinhu chikurukuru chainoita ndechekuti inokurudzira kudiriro yemunharaunda. Saka tirikutotarisira kuti nekupiwa malicense kwaitwa nepfenyuro idzi macommunities achatowana budiriro yakadarika yavainayo, nekuti vanenge vakukwanisa kutaura zvinhu zvirikudzosera budiriro mumashure vachitsanangura zvakare vachitaurirana kuti saka voita sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe, vachitaura nenzira dzavanonzwisisa nemitaro yavanonzwisisa, vachitaura futi nevanhu vavanoziva vari mucommunity imomo.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Marshall Bwanya audzawo Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresonance kuchaitawo kuti vamwe vatori venhau vanga vasina mabasa vawane pekubata-bata vari, sezvo pane vatori venhau vakawanda vari kupedza zvidzidzo zvavo zvekutora nhau munyika gore rega rega asi vasina kwekunoshanda sezvo makambani enhau ari mashoma munyika. nyika.
Kudansesa ma community decisions zvobatsira kakuru because the as practitioners tacho tsvaka inonzi treater system yekuti tete ne ma community radio stations ma television ma TV zvakare nemama ma commercial decisions. Saka treater system ichaita kuti media itibe broad ne chakreta employment kuvana kubva kuzvikoro vachiwana ma attachment vachiwana experience nema community based issues. Pacha iyo community radio station inobetsira vanhu vabva ma communities kuti vave kutaura nyaya dzavo zvovanetsa mukupwanogara kwacho kuti vava develope zvakanaka.
Zvidano ratorwa nehurumende iri rinoteverawo kupiwa resonance kweimwe nhepfenyuro yepa Great Zimbabwe University yeGreat Zimbabwe Campus Radio munguva pfupi yadarika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nhepfenyuro idzi dzinogona kunonoka kuenda pamhepo sezvo transmedia isina mireza inofambisa mashoko kana kuti matransmitter. Hatina kukwanisa kutaura neve transmedia kutinzwe kuti gadziriro yavo yasvika papi pari zvino, uye munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vati vari pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vasesi Ruzvidzai vanoti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mumaguta nemadhorobha ese munyika ari pasi peMDC Alliance nekuti hurumende yeZANPF iri kupindira zvakanyanya mukufambiswa kwemabasa mumakanzuru aya. Godwin Mangunjika anotipanya inotevera.
Achitaura pamusoro pemamiro akaita zvino mumaguta nemadhorobha, vazvidzai vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti vagari havasi kuwana zvavanotarisira kubva kumakanzuro avakavhotera nekuti ari kutadzitswa kuita basa nehurumende. Vati makanzuro haana simba rekutenga zvinhu kupinza vashandi vakuru vemakanzuro avo basa, uye hurumende inogara ichipindira kana kudzorera shure matanho avanenge vatora. Izvo zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo.
Zvinokonesa vanhu namakanzuro avo kushanda nesimba rakakwana nokuti vanenge vachivharwa varwa kana ukatumhanya usvike apo wovharwa uchikoneserwa nehurumende. Tufunge kuti dai taita disinvestment hurumende inoramba. So ndodambudziko ratinaro hukama huripo pa central government nema particularly namakanzuro emadhorobha hwakaipa nokuti central government vanoti takarambwa navanhu kuma urban. Saka tomeka sure kuti mari dzinofanira kuenda ikoko haziendi. Pavanowana mari tovhara.
Vati muHarare makanzuro mazhinji kusanganisira meya vakasungwa kana kudzingwa basa zvisina tsarukano. Izvo zvave kukanganisa mabasa ekanzuru. Vati zvave kukanganisa vagari sezvo vanofanira kutora matanho ekuona kuti basa rafambiswa vasisipo.
Tarisawo nenyaya iri kuitika yekuputsa dzimba dzavanhu yagoneka chete nokuti meya vakasungwa, makanzuro achagona kugara mameeting achiti izvi hazvigoneki, tino zvakashata zvakanaka zvakungoitwa nechibanditi nokuti makanzuro asati achipo mamwe makomitees achakwanisa kugara vanhu vavashoma. Kanzuro yacho ikada kugara vanosungwa vari pakati pemisangano.
Vatiwo hurumende iri kuomesera makanzuro emumadhorobha nekuti makanzuro aya anotungamirwa neMDC Alliance. Vati zvinhu zvese zvinogona kugadzirisika kana hurumende ikateledza bumbiro remutemo iro rinoti inofanira kupa masimba kuhurumende dzematunhu pamwe nekuvandudza mitemo inoona nezvemadhorobha nemaruwa kuitira kuti ifambirane nebumbiro iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANUPF vagadzira chirumhanzu vaudza Studio 7 kuti hurumende haingaregi kupindira makanzuro nekuda kwekuti mune uori hunotyisa.
Iku mvura hakuna, iku marodzi hakuna, iku marara hatakurwi. Wozoti nhasi uno tinotadza kuita izvozvo. Look at Harare today. Haina clean water. Mishonga iri kupi? Chii chachichitika in terms of procurement? Handi vanga vachingoita madiri. This is public knowledge. Hazvidi, you know, a rocket scientist to know that or to discover that.
Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumaguta nemadhorobha nekuti makanzuro ari kupedzera mari muzvinhu zvisina basa zvakaita sedzimotikari dzemhando yepamusoro. Vatiwo hurumende yakatotanga kuendesa masimba kuhurumende dzematunhu, uye bumbiro riri kuvandudzwa kusimbisa izvi.
It is this second republic yakaunza nyaya devolution. Saka hurumende inopindira papi? Impact iri kutoti hurumende zvinhu ngazviendeke ikoko kwamuri ikoko. Decide as a munoda, develop your area as per the people's wishes.
Mutungamiri wesangano rinomirira vagari vemudunhu reHarare, reHarare Metropolitan Residents Forum, Vamavela Skumalo, vati makanzuro emadhorobha nemaguta haana zororo nekuti anotungamirirwa nebato rinopikisa.
Tikuona dambudziko iri rakanyanya kunangana nemaguta nemakanzuro emumaguta. Kumaruwa hatizi kuona dambudziko iroro richiitika. Chikonzero chiva mangundira. Chikonzero ndechekuti mumaguta muri kurwisana mapato mairi ezvematongerwo enyika, ZANU-PF neMDC Alliance, nekuti maguta mazhinji anosanganisa makanzelazi anobva kumapoka mairi aya.
MDC Alliance inotungamira makanzuru makumi maviri nemasere pamakanzuru makumi matatu nemaviri emadhorobha munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObed Masaraure, vawanikwa vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekuratidzira zvisiri pamutemo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Asi dare iri rabata imwe nhengo yeATUZ, amai Shela chisiri munhu vaine mhosva imwe chete yanga ichipomerwa vamasaraure. Mutongi wedare Mambonisi Ndlovu vati dare ravana vamasaraure vasina mhosva sezvo vachuchizi nevafakazi vakashaya umbowo hwekuti vaive pagungano iri, asi vati umbowo hwabata amai chisiri munhu. VaNdlovu avo vanga vachiti vachapa mutongo waamai chisiri munhu nhasi masikati vazoti vachapa mutongo wavo musi wemuvhuro. Gweta revaviri ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vaudza Studio 7 kuti pabuda mitongo miviri yakasiyana, kunyange vaviri ava vaipomerwa mhosva yakafanana.
Chokwadi, nyaya iripo ndeyekuti tatauya kune inonzi judgment, saka mutongi wati iye vamasaraura havana mhosva, vanofanira kuregezwa. Nobva azobata Madam Shila chisiri munhu ndovachaiwa, ndovabata nemhosva yavanochajiwa nayo yokuparticipata in a gathering with the intent to promote public violence. Vanga vamboti titidzoke kuvazovapa mutongo nakota past 2, so tazosvika vakataiwa vachii havasati vapedza kunyora mareasons avo ekupa mutongo, vakati tidzoke nemuvhuro avo pavanozovapa mutongo wavo.
Vamasaraure vanoti vanozotsunga nemabatirwo avakaita vachiuya kudare ivo vasina mhosva, uye havasi kufara nekubatwa nemhosva kwaita nhengo yavo, vachiti vose havana mhosva yavakapara.
Tinonzwa kutsutsumwa nenguva yatatora tichiuya kumatare isi tisina mhosva yatanga tapara. Tinonzwa kutsutsumwa zvakanyanya nenyaya yekunzi Comrade Shila vanonzi vane mhosva yavakapara panguva Constitution yemuZimbabwe ichitendera vanhu kuti varatidzire muSection 59 vachitura magwaro enyumitoko vatungamiriri vavo paSection 65 zvaka ichitipa simba sevashandi kuti tikwanise kutura magwaro echijuto kuvashandi vedu. Saka iti kutorwadziwa nemari dzatakatambisa tichiuya kumatare, iyo state yaiziya zvayo kuti hatina mhosva. Tinonyanyorwadziwa nekuramba kuchibatwa kuti vamai chiri usiri munhu vachidziva nemhosva, iyo state ichiziya zvakare kuti hapana mhosva yakapara.
Muchuchizi wenyaya iyi Muzvare Janet Murowo vaudza dare kuti vaviri ava vaipomerwa mhosva yekuratidzira pamahofisi ebazi rezvedzidzo nechinangwa chekuita mhirizhonga musi wa22/10. Asi dare raona pasina humbo unoroverera vamasaraure nemhosva yavakanga vachipomerwa, izvo zvaita kuti nyaya iyi iraswe. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yebato reZANU-PF vasimba mujuru vanoti havaoni paine chinotadzisa mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden kuti vagadzwe zviri pamutemo mwedzi unouya, kunyange hazvo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nedzimwe nhengo dzebato ravo reRepublican Party vachiri kupikisa zvakabuda musarudzo. Electoral College yakatotambira kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamujuru kuti tinzwe maonero avo.
Pari zvino tinodaira kuzvo masarudziro anoitwa mukuru wenyika muno muAmerica. Mukuru acho anosarudzwa neStates. Saka kana maState achona akavotita kuti varuda mukuru Biden, zvimwe zvese zvakuda kuitwa zvine vamwe hazvipo mukumbiro remutemo. Saka toona kuti hakuna kwazvinoenda. Masarudzo akati pari zvino autoti apera manje. Tangomirira kuti mukuru miwana achigadzwa.
Asi tatinoona kuti ivo vebato remaRepublican
Vamwe vari kuti ivo vachaenda kunopikisa kudare musi waJanuary 6 kuti masarudzo iyi uyezve zvakabuda hazvina kuchena.
Hatirambidze nekuti sarudzo rinofanirwa kuita zvowezvo. Ndo zvinorakidza kuti sarudzo rakasimba rine utano. Saka zvowezvo iri kuitira iyi ichatunhura zvayo kana nguva yekugarudzakadza mukuru munyuwani yasvika. Asi hazvindishamise kuti pari kuita zvowezvowo. Ndo zvinotofanira kuitika.
Mungaone vamwe vekunze kwenyika yeAmerica vachitambira sei zviri kuitika imomo muno muAmerica. Zvinorevei panyaya yeutongi hwedictator kana kuti demokrasi?
Panyaya yedemokrasi vamwe vanogona kutarisa vachiti chinhu chakaipa, munhu asiri kubvuma. Asi kudyiwa musarudzo chinhu chakaoma. Ndosaka bumbiro remutemo richipa munhu mukana kuti kana uchinge wakundwa kana uchinge usina kugutsikana, tsvaga zvaunokwanisa kuti iwewe mwoyo wako ugadzike. Zviri nekonzero yebumbo remutemo. Saka zviri kuitwa izvozvika hazvitishamise. Zvanambotaura zviya zviya kuti chii zvinosimbisa demokrasi.
Tombotarisa kuti vaBiden pari zvino tikuona vachidoma makurukota achave ari muhurumende yavo. Muri kuona sei vadomwa pari zvino?
Munhu anenge ahwina musarudzo ane kodzero yekusarudza vanhu vaanokwanisa kushanda navo, because iyeye ndiye achagadzira government. Kana achagadzira government, ngatimupei zvaanenge akumbira kuitira kuti patinenge akumutongesa kuti hurumende haisi kushanda zvakanaka, haazotendeuka kuti zvodaida vanhu vakati makadima ndosaka zvisiri kushanda zvakanaka. Pari zvino ngatimupei zvaari kukumbira, tichitonga tione.
Tombotarisa panyaya yedenda recovid-19, munoona vaBiden vachizokwanisa here kuti denda iri riwanikwe iro richidzikira munyika? Nekuti tinoona kuti muno muAmerica rapfunya chisere.
Denda iri takariisa mumaoko memunhu mumwe chete tinenge takanganisa. Vese vagari vemuAmerica nevanoshanda munhau dzeutano, vanhu vese vanofanira kubatana maoko kuitira kuti tibatsirane kurwisa denda iri, nekuti harisi denda rinorwiswa nemunhu mumwe chete.
Avo vanga vari nhengo yeZANUPF vasimba mujuru vachitaura naMavhulasi Musanganyahuye weStudio 7 vari muOhio kuno kuAmerica. Hazvo sarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa mugore ra2023. Vamwe vanopikisa vave kutotsvaga rutsigiro kare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari kutsvaka rutsigiro mutungamiri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vatendai munyanduri. Vamunyanduri vari kufamba vachitaura nevanhu mumigwagwa mune nzvimbo dzinenge dzakaungana vanhu dzakaita semitsetse yevanhu vanenge vari pamabhanga nevanhu vanenge vakamirira kutora magwaro ekuzvarwa pamwe nemuzvitoro. Vamunyanduri vanoti vakafunga zvekutaura nevanhu mushure mekuona kuti havasi kupiwa mukana wekuzvishambadza mumaredhiyo pazvivhitivhiti uye nemumapepa nhau.
Chakaita kuti tange zvekugamhena mumakiyo mabhazi zvichiumba emapasipoti emabhesiti nemabhengi aneka inyaya yekuti takaona kuti papublicity chaasingapiwa publicity yakafanira munangagwa nashamisa aritika. Uyezve vamwe vanoti chai marali, but takaona kuti kaita rali handitika tikaisa maposti amuno mukuti tine rali kugatema kana kuti ningi kuchikoronecoldstream handitika. Vanhu vanouya vanhu vanosapota kani? Saka pichii conveti unlike ndikaenda pakiyo pacbz like panandiri apa handitika ndichikampeni pane vanhu vasikandiziki pane vanhu vasikandisapoti ndo varimpo ipoti ukaita rali you are pitching this conveti.
Vamunyanduri vanoti nzira yekutsvaka rutsigiro iyi yakanakira kuti unotaura nevanhu muchipindurana vachinzwisisa zvinangwa zvako. Asi vanoti ine dambudziko rekuti vanogona kurohwa sezvavakamboitwa nemasoja kuHighfield muHarare.
Political evangelism yakaitira pakuti ukasanga neinonzi po people various voices their opinion leZANUPF ndakamborohwa nemusoja ndikarohwa nemaCIO anika ndichiita political evangelism which proves kuti muZimbabwe hamuna freedom of speech. Vanenge vasingada kuti tikambeni vavo vatiramidza kukampena vo ndikatika kuti political evangelism. There is no way people in Zimbabwe can know me. Was in paper, Buddha, Moreti, Buddha, TV, Buddha, Mungo, Buddha, Nanka, Kochi.
Nyanzvi vatongeri venyika uye vari mukuru wemedia senda vaNS Mudzengi vanoti zvematongeri venyika muno munyika ndezvekutaura nevanhu vakawanda vachiti zvekutaura nevanhu vashoma hazvishande.
Vari kutaura kuvanhu vashoma sasa. Ukatarira politics dzedu munomu ipolitics dzemarali. And the politics is a rally, and there's a good Kokoroja and Wakawandisa. Yeah, that got mass politics. No good politics campaign, Zedumunom, Zine Chokuita, Nokuungan is a one Wakawanda, Ma Zitao, Basil is a one Wakawanda. Wongu is a Varquita, Zinokunakushanda, Zinokuti, Zizo Bese Wavo, nedzimwe nzira dzinosanganisira marali
asi imwe nyanzve zvematongero enyika uye vakambokwikwidza muchinoi vakazvimirira vaIsrael nyandoro vanoti havaone nzira iyi ichishanda sezvo bato ravamunyanduri risina kukura nekuti vachiri kungoshambadza vari vega.
Of course, zvinogona kuvhundutsa amwe kuti kwana nhingi ari kukambena. Pane zvimwe zvinhu zvisingatombovhundutsa. Zvangofane kutya shumba isina mazino mukana. Isi, because by now kubvira kuziva kwatakavaita. Vangadai vasingavasaite vega. Vangadai vatoone vanhu kana 10 or 50 vari kuvabatsirawo kufamba navo vachitaura.
Mukuru wemabasa musangano reelection resource center vaSolomon Bobosibuno vari kutsvaka rutsigiro rwesarudzo hazvina nguva.
Kana takatarisa kampeni yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo haina nguva yainonzi kampeni ingaitwe nguva yakati. Nguva yose inguva yekuti vanhu vange vachitengesa zvavangagone kuitira vanhu, saka hatitarisiri kuti pange pachizova nekulimita kwokuti vanhu vangatadza kukambena nguva yakati.
Vamunyanduri vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2013 vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu kana kuti 4530. Kunze kwavo umwe utungamiri hwebato ravo haunyatsozivikanwa sezvo muzvinyorwa zvavo vachingotaura pamusoro pavo vamunyanduri chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinobata vanhu vakasiyana siyana. Mutambi wetsiva wemuZimbabwe Hassan Milanzi atambizwa mukana wokurwira mukombe mukuru weAfrica Boxing Union. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Milanzi achange ari muTanzania musi weKrisimisi akamirira mutambo wake wehuremu welightweight uyo uri muDar es Salaam Tanzania musi wa26 Zvitan. Mutambi wemuZimbabwe uyu acharwa naTony Rashid muTanzania achitarisira kukunda nekutora mukombe mukuru uyu. Milanzi anoti haasi kubvundutswa nekunorwira kuTanzania nekuti ajaira kurwa kunze kwenyika.
Zvekuti tinotambira kunze, it's nothing new on this point. I fought my outside countries kakawanda, so exposure outside ring danai. And this side I'm ready to take it.
Mukombe weABU uyu inzira yekuzorwira bhande rakakosha repasi rese reWorld Boxing Council. Akatora mukombe wemuAfrica uyu, Milanzi anenge ave kukwanisa kurwira mukombe weWBC. Mutambi wetsiva uyu oyo ari pasi peCharles Manyuchi Academy anoti ari kuita gadziriro yakasimba yemutambo uyu.
Friday is I will name more, you know, when I'm training, so we're putting all kuti tinotora this side fight. And this is the biggest stage we understand yandogurira this time, because I fought for other titles. First was the national title, I won that one. I fought for the UBC Pan African Championship, I won that one. This is the third one, and this is the biggest one.
Anoti ane rombo rakanaka rekugadzirira achibatsirwa namaneja wake Charles Manyuchi uyo akambofamba nenzira iyi.
Kumanejiwa nechampion akambofamba nzira, so he knows everything zvinoitika wenzizo. And itori motivation kwandiri kuti ndingofamba on the right path, ndingoledwa nevanhu vanoziva the right things zvekuita in this sport. So yeah, I'm trying to follow the footsteps yavo champion.
Mutambo waMilanzi wauya kwapera svondo rimwe chete chete mwemutambi wemuZimbabwe uyezve weCharles Manyuchi Academy zvekare Brandon Denese atora mukombe muAfrica weWorld Boxing Organization. Asi Denese anoti haasi kuda kugumira pabhande remuAfrica iri chete, asi kutora mukombe wepasi rese.
Kuendera mberi ndichipusha kuti ndikwanise kusvika pa WBO world title. Ndabva ipapo ndoda kuenda mberi kuti ndikwanise kuwanawo WBC inova iyo inonyanya kukosheswa muno pano pasi rese, kuti ndikwanise kusvikawo pakati paCharles Manyuchi kana kuzondarika ipapo.
Kunze kwaCharles Manyuchi, vamwe vatambi vemuZimbabwe vakambotora mukombe weABU ndeLangton Schoolboy Tinagwo, Proud Kilimanjaro Chinembiri naSticks McLeod. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana masangano otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuro nepamusana pezanupf iri kupindira mumashandiro ayo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko recovid-19 ndichiti murare zvakanaka vateereri
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.